indafambira conference iri kuitwa kuno San Francisco inonzi RightsCon inounganidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoshanda paintanet vane chekuita nemahuman rights kuti vasangane vataure vakurukure nyaya dziri kuitika paintanet sezvo technology iri kuchinja every day saka tinenge tichiunganidzwa tokurukura kuti zvisingaitwe kuti tirambe tiine internet iri open
tichiona kuti wanga uri vamwe vanga vari pasi pechirongwa cheyali cha2015 pane zvaungati wakadzidza here zvauchange uchipakurira vachange vari pamusangano uyu
payali ndakadzidza zvakawanda ndakadzidza kuti africa haizi nyika 1 uyezve mune dzimwe dzenguva inokwanisa kuonekwa senyika 1 asi nyaya dzinoitika munyika dzakasiyana-siyana dzinofanira kuonekwa saizvozvo kuti inyika dzakasiyana-siyana dzine dzine madambudziko o maopportunities akadaro saka ndichange ndichikurukura nenyaya yezviri kuitika kuzimbabwe nyaya dzeinternet kuti vemabhizinesi vari kushandisa sei internet uye kuti dzimwe nyika dzingakwanise kudzidza here kubva kuzimbabwe uyezve zvii zvimwe zvatinokwanisa kudzidza kubva kuzimbabwe uye ndichipa mazano emakambani angade kuuya kuzimbabwe kuti vangafambise sei kana zvida kuuya kuzimbabwe
tiri panyaya iyoyo tichitarisa iro dandemutande reinternet zvakamira sei munyika pari zvino tinoona kuti takaona gurukota retechnology vasupeman ndiwanzira vachiti ivo aiwa nyika haisi kuzomisa maplatform akadai sewhatsapp nemamuwo zvanga zviri kukurudzirwa nemakambani anoita nezvenhare nezvimwewo zvakamira sei pari zvino
chiri kuitika ndechekuti makambani ari kuona kuti mari yavaisimboona yakuita ichiderera gore negore nekuda kwekuti vanhu vakushandisa whatsapp kufona kusenda mameseji havachasende matext meseji sezvavamboita kare makambani iwo ndiwo ari kuda kuita kuti hurumende iise mutemo unodzivirira makambani ekuamerica kuti asanyanye kudzikisa mari yavari kuwana saka idambudziko rinowanika kana technology ichienda mberi pane panowanikwa kuti mamwe makambani anotanga kusaririra mashure mamwe anoendera mberi saka ingori dambudziko rinowanikwa zvinoitika mubhizinesi asi chatinongokurudzira ndechekuti makambani iwawa instead of kuti vakurudzire hurumende kuti iise mutemo ngavawane dzimwe nzira dzekuti vawane mari